manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 27 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe remasangano anomiririra vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti harisi kufara nemari dziri kutambirwa nevashandi vehurumende. Rimwe sangano rinongorora sarudzo munyika reElection Resource Center Rinoti zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC iburitse gwaro revavhoti nekukasika sarudzo dzisati dzaitwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weAfrican Union uri kuitwa kuMalabo kuEquatorial Guinea hauna chakanyanya chaunoburitsa kugadzirisa matambudziko ari muAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remasangano anomiririra vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti harisi kufara nemari dziri kutambirwa nevashandi vehurumende idzo dzarinoti dzave shomanana zvikuru kana zvichienzaniswa nekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu. Frank Chikore anotipanya iyi.
Vashaura nevatori venhauma Harare nhasi mushure mekutadza kufora kwavanga vakaronga vakafana bata chigaro chemutungamiriri wesangano iri vagudhi utaderera vati kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushaya simba kuri kuramba kuchiita mari yemunyika kwakonzera kuti vashandi vehurumende vanhonge svosve nemuromo sezvo vachiti mari dzavari kutambiriswa nehurumende dzangofanana nemutero wembwa Vataderera, vati vashandi vehurumende, vanhu vave kupedza nguva zhinji vasiri pabasa, vachitsvaga mari dzemabhazi, pamwe nedzekuraramisa mhuri, sezvo mari inotambirwa nevashandi vehurumende pamwedzi, haichakwani kuti vachengete mhuri dzavo kusvika mwedzi wapera.
Isu zvatiri kuda sevashandi, ungori muhoro unokwana kuti munhu agone kurarama. Nekuti pari zvino, mamiriro akaita zvinhu ndekuti mari yacho haisi kukwana. Ukatarisa uchifamba munyika umu. Mari yacho yatinenge tatambira imari yekuti unozosiya zvebasa wopedza nguva yezuva rose uchitsvaga imwe mari inova ndiyo yatinoti inoshanda. Hatisi kukwanisa kuisa chikafu patafura kusvika mwedzi wapera. Hatisi kukwanisa kuwana mari yekuti tifambe kuenda kumabasa yatingati transport kana kunozvirapisa. Hatisi kukwanisa zvakare kana tichinge tarwara. Pari zvino, kana takatarisa chero chibvumirano chatakaita kumashure pane zvakawanda zvisati zvazadziswa saka isusu tiri kutarisira kuti zvatakange tambowirirana zvisina kuzadziswa tizvione zvichizadziswa
vataderera vati havasi kufara kuti hurumende iri kuramba iri kutora nguva yayo kushevedzera musangano pakati payo nevashandi weNational Joint Negotiating Council kuti pazeyewe nyaya dzemari yemihoro kunyange hazvo vachiti vakanyorera hurumende kana isingapindure
pari zvino takanyora magwaro anosvika mana pamagwaro iwayo havasati vatideidza saka takamirira kuti vachideidza
Gurukota rezvevashandi vapo mavhima vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo uye pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mubvunzo yatavatumira kunyange hazvo mukuru wePublic Service Commission vaJonathan Utaunashe vati titaure navamavhima zvichakadai munyori mukuru musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vati vatadza kufora muHarare nhasi kuti vaendese magwaro enyunyuto darire paramende kugurukota rezvemari vamutuli Ncube pamwe nekuna vamavhima nechikonzero chekuti mudhorobha manga musina kuchengetedzeka kwakanaka sezvo vati manga muzere mapurisa mapurisa anorwisa mbonga mupopoto ambosvika pamahofisi pavo paamboshungurudza vatori venhau asati apinda mumahofisi esangano iri kwaataura neutungamiriri hwaro vadzatsunga vati vachaenderera mberi nekuratidzira kwavanga vakaronga nenguva isipi
ichokwadi kuti nhasi tatifanirwa kumacha asi hatitazokundikana kumacha nokuti ongororo yatazoita nemamiriro akaita zvinhu muno muguta redu reHarare mapurisa akazara pose pose kune zviri kuitika zvakawanda wanda saka isi tazogara pasi semusangano weZimbabwe Confederation of Trade Unions vamwe vanotiziva seAPEX Council tikati aiwa hatingafa machi kuti tinosvitsa mangwaro edu kwatoda kumasvitsa zuva ranhasi tozozviita pamberi apa panguva pfupi pfupi iri kutevera kuitira kuti tisanyanya kuti zvatinotaura zvisanzwika nokuti kunenge kwanyanyisa zvinhu zviri kungotaurika
rimwe remasangano anomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rakanyorera mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa gwaro renyunyuto svondo rino richiti vashandi vehurumende havachakwanisi kuenda kubasa uye rinoda kuti vashandi vapihwe mari inoita mazana matanhatu emadhora ekuamerica pamwedzi mugwaro iri ptuz inoti vashandi vehurumende vazhinji vari kutambira mari inoita zviuru makumi maviri zvemadhora ari marrtgs $20,000 pamwedzi kunyange hazvo sangano reconsumer council of zimbabwe richiti mhuri imwe inoda mari inoita zviuru zana nemakumi maviri zvemadhora ari marrtgs $120,000 pamwedzi kuti irarame ndakamirira studio 7 muHarare ndini frank chikowore
Rimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center ERC rinoti zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC iburitse gwaro revavhoti nekukasika sarudzo dzisati dzaitwa richiti izvi zvinoita kuti zvinenge zvisina kumira zvakanaka pagwaro iri zvigadziriswe uye kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvitambirwe nemunhu wese Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera
Vachiparura zvakabuda muongororo yemagwaro evavhoti akashandiswa musarudzo dza 2018 nemabai election a 2022 mukuru weERC amai Barbara Bebe vati kunyange painopedza kunyoresa vavhoti kana kuti voter registration blitz ZEC inofanira kuburitsa gwaro iri nechimbi chimbi vatiwo apo ZEC yavi kugadzira kutanga kutara miganhu yemaconstituencies achashandiswa musarudzo dza 2023 ZEC inofanira kuburitsa gwaro revavhoti richashandiswa pachirongwa ichi Amai Bebe vati kana izvi zvikaitwa zvinoreva kuti zvinenge zvopa iyo ZEC mukana wekugadzirisa zvichemo zvemapato ematongerwo enyika sarudzo dzisati dzaitwa izvo zvinoita kuti vavimbe nayo pamwe nekutambira zvinobuda musarudzo mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muERC vaSolomon Bobos Bunu vati vakatonyorera kuZEC vachikumbira gwaro revavhoti richashandiswa padelimitation iyo ichatanga musi wa 1 mwedzi unouya
chimwe chechimwe chinhu chatakatomirira kuti nemusi wemuvhuro pavari kungovhara voters row irori ravachange vachishandisa tsamba inenge ichisvikawo pakupera kwezuva yekukumbira gwaro iroro ravanenge vavhara tinobva tatorikumbira tobva tatogara tave naro kuitira kuti pavachange vachitara nekuganhura mawards nemaconstituencies tinenge tiine gwaro ravari kushandisa kuti tigozoziva kuti pavari kuti ngurumano iri kutanga neapa ichienda neuko manhamba avari kutaura nezvavo ndiwawo here anofanira kunge arimo
Asi vati havasi kufara kuti ZEC haina kuvapa gwaro rakashandiswa pamabai election nenguva vachiti vakatozoita ongororo yavo vachishandisa gwaro ravakawana kubva kune vamwe vakapinda musarudzo. Ongororo yavakaita vachitarisa magwaro a2018 na2022 yakaratidza kuti zvinhu zvakawanda zvisina kumira zvakanaka uye pasina tsananguro dzinogutsa dzakapiwa. Semuenzaniso, vanhu zviuru makumi mapfumbamwe nevasere nemazana mana negumi nevana vaive mugwaro ra2018 vakabviswa mugwaro ra 2022. Vanhu mangango svika zvirugumi vainge vachinjwa maconstituency avo mugwaro ra 2022. Nzvimbo dzekuvhotera makumi matanhatu dzaive mugwaro ra 2018 dzainge dzabviswa mugwaro rakashandiswa pamabyelection. Zvimwewo zvavakaona mutsvakurudzo yavo ndezvekuti pane vanhu vanodarika zviuru makumi manomwe nezvishanu vainge vakanyoresa kuvhota panzvimbo imwe chete muna 2018 asi vakapatsanurwa pekuvhotera muna 2022. Izvi zvakanyanya kuitika munzvimbo dzakaita seNgulumane, Glenview South neLuveve. VaBobosbun vati zvese izvi nezvimwe zvavakawana zvinogona kukanganisa mafambiro esarudzo.
Chatinoona ndechekuti kana munhu akabviswa paakanga akaregista pekutanga achiiswa pane imwe polling station, dzimweni dzenguva zvinomukanganisa nokuti akasazviziva pachine mukana anogona kuenda kusiriko, onomira mumutsara usiriwo, opedza nguva aripo, ozopedzisira aita yatingati frustration muchirungu kana kuti kuramwa chiramwa, ozongodzokera kumba asina kuvhota. Saka tinogona kuvaganhurira mukana wekuti vange vachiita se vachivhota nepamusana pekuti ashaya zita rake panzvimbo yaanofanira kunge achiriwana.
Vatiwo vatura zvabuda mutsvakurudzo yavo kuZek uye vakasununguka kubatsira Zek kuitira kuti iite sarudzo dzakachena. Zvaburiswa neERC zvinoenderana nezviri kutaurwa nebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change, iro rakapinda musarudzo dzakurume kunyange hazvo rainge risina mufaro nemamiriro ainge akaita gwaro revavhoti. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weCCC Advocate Fadzai Mahere vanoti havafari nemashandiro eZek, ndosaka vari kukurudzira kuti ivandudzwe mashandiro ayo.
Tinoziva kuti Zek iri kunetsa panyaya iyi, ndosaka isusu tiri kukoshesa nyaya yemareforms tichitaura tataurazve kuti nyaya yemareforms igadziriswe.
Mutauri werimwe bato rakapinda musarudzo dzakurume reMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nekurudziro yeERC kuti gwaro revavhoti rinofanira kuburiswa nechimbi chimbi.
Nekuti voters roll ndiyo inotanga mutambo wemaelections. Voters roll ndo ineyese. Tikagara tabeserana tese kuti tibvumirane pakuti voters roll yedu yakanaka, haina maghost voters, haina chikiribidi chitsotsi chingaite kuti bato ripi neripi zvaro ringe richi ko hapa risina kurima. Zvichatibetsera zvikuru.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZANU PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo.
Mutauriri weZek vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanhu vakanyoresa kuvhota vachapihwa mukana wokuongorora gwaro iri kana kuti voters roll inspection zvirongwa zvakaita sedelimitation zvisati zvatanga, uye gwaro iroro ndiro richashandiswa.
Vatopinda mudelimitation, commission ichaita publicly announced kuti vakomana takuita inonzi nevasikana takuita inonzi voter inspection, which is the audit of the voter roll. Tichanamira pakawanda wanda ichashandisa maplatforms akasiyana siyana kuti mumwe nomwe aende kunozitarisa kuti manyoro rwanda akaita voters roll ndiwo here panaka dzinovhotera ndiri ndipo here. This voters roll is the one that is going to be used for the purposes of delimitation.
ERC inoti gwaro revavhoti harigoni kana kushaya chipomerwa, asi kuti rikabuda paine nguva uye rikagadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa zvinoshandura muono weveruzhinji pamafambisirwo esarudzo. Gwaro revavhoti rakashandiswa mabyelections muna kurume rinoratidza kuti vanhu mamiriyoni mashanu nemazana matanhatu ezviuru vainge vakanyoresa kuvhota, uye vakawanda vacho mamiriyoni matatu nechidimbu vari vakadzi. Zimbabwe inotarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende nemakanzura gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weAfrican Union uri kuitwa kumalabo kuEquatorial Guinea hauna chakanyanya chaunoburitsa kugadzirisa matambudziko ari muAfrica. Musangano uyu wakatanga nezuro uchapera mangwana. Nhasi kwanga kuine kutaurwa nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika dzemuAfrica nekuvimbisana kwehurumende dzemuAfrica kupedza dambudziko iri. Mangwana vachapinda mune mumwe musangano wekutarisa vanopfurikidza mwero nekutorwa kwehutongi hwenyika zvechisimba nekutsvaga nzira dzekupedza dambudziko iri. Zimbabwe iri kumiririrwa negurukota rinoona nezvekudzivirirwa nyika kuvarwi nevarwi verusununguko Amai Opa Muchinguri Kashiri. negurukota rinoona nezvemitemo nenyaya dzeparamende vaziyambi ziyambi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University Dr. Munyaradziri Kimukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Zimbabwe panyaya dzekutorwa kwekodzero dzevanhu haina kumira pakanaka nekuda kwekuti ine nhoroondo yekutyorwa kwekodzero dzevanhu vanenge vachiita zvematongerwo enyika. Tine nyaya dzakawanda dzevanhu vanenge vachiita zvematongerwo enyika vanongosungwa. Dzimwe nguva tinoona kurohwa kwevanhu namapurisa zvakapfurikidzisa. Dzimwe nguva tinoona nyaya yekupinzwa kwemasoja kuti varwisane nevanhu zvinova zvisingatarisirwi. Dzimwe nguva tinoona vaya vanoita zvemahuman rights vachishungurudzwa toonawo vezvemapepa nawo dzimwe nguva achisungwa zvisiri pamutemo nekuda kwekuti vangoita basa ravo rekutora nhau. Zimbabwe iri kuenda hayo ikoko, asi iri kuenda iine kumeso kune mabori. Kungoti hako uko hakuudza nechokwadi pachena ndo zvakwakanakira for Zimbabwe.
Muri kuti kuAfrica Union uko kumisangano yavari kupinda hakutaurirano chokwadi?
Kwete hakutaurirano chokwadi. Ndachida kutozouya panyaya yekubviswa kwehurumende zvisiri pamutemo. Toona kuti ndo chimwe chinangwa chenhau chemisangano iwoyo ndonga zvichaitwa mangwana.
Ichokwadi ichocho. Saka yakamira papi Zimbabwe ipapo?
Toziva kuti hurumende iripo iko zvino. Pakabviswa vaMugabe paya paya tingangoda hedu kushandisa mashoko akawanda wanda akafanana nekuti pachirungu vaishandisa mashoko ekuti military assisted transition kana kuti coup which is not a coup. Asi tinoziva hedu kuti pakabviswa hurumende zvisiri pamutemo nekuti masoja akabuda mumabharaki zvisina kutumwa nakomanda in chief anova anga ari yepresident anga aripo vaMugabe. Saka izvozvo hazvina African Union haina kumbobvira yakazvitaura kana SADC haina kumbobvira yakazvitaura nenzira iyoyo. Saka chingange chiri chikonzero ndechekuti vanenge vachiti hayo pachedu, uye vatungamiri vanotobuda pachena vachitaura chokwadi vanobva vaiswa kwavo vega vasasikwa kuti vaite kunge ndivo vasina kubatana nevamwe.
Zvino nai Dr. Mukonza, zvii zvingada kuitwa kuti nyikawo dzakaita seZimbabwe dzibatsirike mune ramangwana?
Zvino zvingangoda kuitwa ndiyo yenyaya yandataura iyoyo yekuti kusvika vatungamiri vemuAfrica vagona kubudirana pachena nekuudzana chokwadi chinovaka nekuita kuti Africa iende pachinhano chepamberi, handioni zvakanyanya zvinochinja nekuti kunongoendwa misangano iyo isingaperi. Asi chinochinja mukati menyika dzinenge dzifanira kuchinja seZimbabwe hapana chinochinja chinooneka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University Dr. Munyaradziri Kimukonza vange vari parunhare vari kuSouth Africa. Paita mirizhonga nhasi pachikoro cheTel 1 Center kuBelvedere mushure mekunge mapurisa eRiot arwisana nevadzidzi vanga vachitaridzira nekuda kwekukwidzwa kwemari dzinobhadharwa kudzidza kubva pazviuru makumi mashanu nezvishanu kana kuti 55,000 mari yemuZimbabwe pakotoro kuenda pazviuru zana nemakumi masere nematanhatu kana kuti 186,000. Mari idzi dzinonziwo vanogona kudzibhadhara nemari dzekuAmerica maUS dollars 600. Zinasu inoti vadzidzi vanosvika vapfumbamwe vasungwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri wezinasu vaLinon Mazuru kuti tinzwe zvizhinji.
Vhiki rino institute yekuT1 yakakwidza mafizi zvisingaite. Hazvina kutiitira zvakanaka sevadzidzi, hazvina kutiitira zvakanaka seboka rezinhasi. So vadzidzi vepaT1 vange vachida kuedza kuti vataura nevakuru vepaT1 asi hazvina kubuda zvakanaka kusvikira vadzidzi vatiwo aiwa isisi takutora mamwe matanho. Nezuro pakatumirwa mapurisa paT1 kuti vachitikidzire vadzidzi nhasi zvakare vafumirapo vachishungurudza nekumbunyikidza vadzidzi mushure mekunge vanzwa kuti vadzidzi havasi kufara nazvo.
Mapurisa auya aya vanga vachitaurawo nevadzidzi zvakanaka here kana kuti zvanga zviri zvebata bata chaizvo?
Mapurisa atouya, tinofunga kuti atouya atongodzi auye kuzofurufusha nekumbunyikidza vadzidzi, nekuti zuva ranhasi vanga vachivharira vadzidzi vanga vari mukati mechikoro mumakasi achiti hapana anofanira kubuda panze kana kuonekwa ari panze. Vanga vari panze obva vanhu vamiri panze, vanhu vanga vasingabvate mafoni avo chaiwo.
Pane vakuvara here mukusangana kwaitwa nevadzidzi nemapurisa?
Zvazoitika ndezvekuti makwatorwa vanhu vanokwana ivo 9 vaindwa navo. Uye pane tiri kuteera tavateera mulegal representative wedu wekudzinhasu vamuguti vateera vanhu ivavo nemagweta ekuzhr. So tiri kufollowa kuti tione kuti vanhu vachiri zvakanaka here, hapana kuvara here vanhu vese vabatwa ivavo, asi vanhu vambunyikidzwa muzuva ranhasi nekufurufutswa zvikuru.
Vadzidzi chavari kunyanya kuchemera chii munyaya iri kuitika?
Nhau iri kuitika ndeyekuti vari kungokwidzwa mafizi zvisina tsarukano. Sekuziva kwamuri kuita kuti upfumi hwemuno muzimbabwe hauna kumira zvakanaka, hazvisi kutiite nekuti mushure mekunge mafizi akwira zvikureva kuti isu sevadzidzi hatichakwanisi kuenda kuchikoro.
Mutauriri wezinasu vaLinon Mazuru vari parunare kuHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kwawanikwa chirwere chemonkeypox muvanhu vanosvika 200 munyika 20 pari zvino. Bazi rezveutano musangano iri rinoti pane mibvunzo yakawanda isati yawanirwa minduro munyaya iyi, uye hapana umbowo hwekuti denda iri rine ukama nemamwe ari kutambudza veruzhinji munyika pari zvino. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaudza mauto apedza zvidzidzo zvechiuto kuAnapolis muMaryland kuti ndivo vadziviriri venyika yeAmerica vamangwana. Vati zviri kuitika kunyika yeRussia zvinovapa kufunga kuti nyika yeAmerica igare yakangwarira kuwirwa nehondo. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kuenderera mberi nekufara nemutemo wakaturwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court wekuti zera rinobvumidzwa zviri pamutemo kuita zvepabonde riende pamakore 10 kubva pamakore 16. Mumwe wevari kufara mudanho iri ndimuzvare Nyaradzo Mashaya Mombe, mukuru wesangano rinorwira kodzero reTag Alive International Trust. Gaitinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mutongo wapiwa nedare repamusoro reConstitutional Court richirambidza kuenda pabonde nevana vari pemakore 18 yatingatiwo 16, zvinhu zvinogamuchirika zvatiri kutopemberera seZimbabwe. Tototi kana tachitotora mitemo yemuZimbabwe tinenge takutoti yakumberi kumberi zvichienderana nekuchengetedzwa kwevana. Panga pagara pane daka panyaya yekuti constitution yaiti iyo mwana wemuZimbabwe arodzwa ari pasi pemakore 18, asi mutemo wemuZimbabwe wanga uchiri kungoti mwana ari pasi pemakore 16 ndiye anonzi hakwanise kuenda pabonde. Saka zvaita kunge mutemo unobvumidza mwana kuenda pabonde ari pasi pemakore 16 achizobatirwa nekushungurudzwa kana kuti nekutorwa advantage nevaya vechikuru, asi tozoti zvikanaenda pabonde akaita nhumbu tomuti hachakwanise kuroorwa ari pasi pemakore 18, zvazvisinga pachirungu techiti zvisinga make sense kana zvazvisina tsarukano. Saka zvataurwa nedare guru remuZimbabwe rekuti mwana ari pasi pemakore 18 akwanise kuti aite chibvumirano chekuti aende pabonde zvigokwanikwa zvichinzi zviri pamutemo. Iyi zvinoenderana nemutemo wenyika unotiwo mwana ari pasi pemakore 18 akwanise kuroorwa.
Zvine zvikuru zvazvinoshandura here tichinzwawo kuti mimwe michato iri kuitwa nevana vasati vasvika makore iwaya ekunge vachiroorwa iri kuitwa vanhu vasingazivise kumitemo kana kuitwa kabisira?
Tinenge tichitaura isusu kuti mitemo yakanaka kuiswa, asi mitemo futi inoda chatingati mari kana kuti zvikwanisiso zvinoita kuti vanenge vatyora mitemo vayavaya vawanikwe vachisungwa nematare edzimhosva. Saka munhu akangopara mhosva yake vakange mwana arodzwa vakahwandiswa, variko vanenge vachizviziva veukama vamwe nemaneighbors vanongwanisa kuripota. Asi chinowanzowanikwa chichiitika ndechekuti dzimwe nguva kunoshayikwa mapurisa haasungi. Saka zvakafanana nedare redzimhosva izvozvo kuti vapa mutongo wekuti mwana ari pasi pemakore 18 achakwanisi kuenda pabonde, zvakuda mutemo unobva wanyatsotaura uchiti nemo nemo. Nekuti zvikangotaurwa nedare riripamusoro, ehe zvakanaka, yatinoti pachirungu pronouncement kuti vashambadza zvazikamwa. Asi kana mupurisa asingakwanisi kuti zvaonekwa zvichitikapo vosunga vanhu vari kuzviita izvozvo, then hapana zvatinenge taita. Saka zvakudiwa kuti izvi zvataurwa nedare riripamusoro izvi zvichienda mutemo watinokwanisa kuti act of parliament, handiti wochiiswa mutemo wekuti mupurisa akabata munhu achizvi.
Avo vange vari Muzvare Nyaradzo Mashaya Mombe, mukuru wesangano rinorira kodzero reTag a Life International Trust, vari parunare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chikwata cheDynamos chadzora murairidzi wacho Tonde Raindiraya pabasa mushure mekuona asina mhosva mumhaka dzaaipomerwa. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Tsamba yabva kuna vatinashe Farao avo vanotaura vakamirira Dynamos inoti vadzora Ndiraya pabasa mushure medare ravakaita naye nezuro manheru. Tsamba iyi iyo yatambidzwa vatori venhau manheru ano inoti Ndiraya akatsanangudza zvakavagutsa vakaona asina mhosva mhaka dzaipomerwa. Asi vaFarao havana kubuda pachena kuti mhaka idzi ndedzipi. Vanoti vaona zvakadai, vaona zvakakodzera kuti Ndiraya adzoke pabasa nechimbi chimbi, asi achasangana nevatambi vake mangwana. Panguva iyo Ndiraya anga asiri pabasa, chikwata ichi changa chirairidzwa nevatevedzeri vake Nathan Mchekela naGift Mzadzi, avo vanga vachigadzirira mutambo wesvondo neHerentals National Sports Stadium. Dynamos iri pachinhano chechipiri yakasiyiwa nepoindi imwe chete neChicken Inn, zvekuti haifaniri kudonhedza kana poindi imwe chete pamutambo uyu. Asi murairidzi weHerentals Kumbirai Muti Wekuziva anoti haasi kutarisa zviri kuitika mumusha meDynamos, asi kuti chikwata chake chichatamba sei.
Tine tarisiro, tinotamba titori netarisiro yekuti mamiriro akaita zvino hatitarise mamwe matems, tinozvitarisa kusvika tabudirira.
Muzadzi uyo akambobatira Dynamos anoti haasi kutya kusangana neHerentals iyo inodaidzwa nezita remudunurirwa kunzi maStudents. Anoti kunyange hazvo Herentals ichivanetsa panguva dzese, pagumisira vacharatidza kuti chinonzi dimbare chii.
Saka Herentals ichauya toiziva, asi panozongopera zuva munongoti zivo semadimbare zvinozoitika. Tinofanira kuzongoragidza kuti tima big boys, nyange zvavaoma sei asi tinokunda chete.
Muzadzi anoti vari kuda kugadzirisa zvisina kuvafambira zvakanaka pamitambo miviri ichangobva kupera neBlue City pamwe neHighlanders.
Tinotarisira kuti tinofanirwa kukunda kuti timbodzokera muwinning formula yedu yataita yatanga tichiita taane mavhiki maviri tisingatori mamaximum points. reBlue City neHighlanders mitambo isina kunyatsotifambira zvakatifadza sematarisiro edu isu chaizvo.
Pari zvino Dynamos ine mapoints makumi matatu, Chicken Inn ine mapoints makumi matatu nerimwe chete. Asi Chicken Inn irikutarisirwa kuramba iri pamusoro sezvo ine mutambo wakapfava uyezve pamusha neyadha mangwana. Mangwana zvekare kune mitambo miviri yakabaka moto apo FC Platinum irogamuchira Triangle mumandava stadium Manika Diamonds ichishanyira ngezvi Platinum Stars kumaruwa emhondorongezi. Mimwe mitambo yesvondo rino yakamira seizvi. Mugovera JPC Kariba vs Highlanders Nyamunga. Black Rhinos vs Wawa Sakuba. Harare City vs Blue City National Sports Stadium. Shondo Tenant vs Crimson Bullets Sakuba. Blue Chiefs vs Kips.
Taba tashika kumagumo echirongwa chedu tosangana pa live talk na 8 PM. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zithobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C.
Linga lichona njani zulugandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 27 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso ecubungula izokhetho e-Elections Resource Center ithi kuqakathekile ukuba i-commission yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iyethule ugwalo lwe-voters roll ngokuphangisa. Kulontombazana odabuka ePlumtree obeleminyaka yokuzalwa elithumi lasithoba munwe munye ebulewe ngomunye ujaha akade ehlala laye eHillbrow eSouth Africa. Kuliviki kuza Fridays lomculi womdumo kamaskandi osacathulayo osithandiwe inkosi Dlodlo yena ohamba ngegama lokuthi mazakhelo wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Enye yenhlanganiso ezicubungula izokhetho e-Elections Resource Center, EERC, ithi kuqakathekile ukuba i-commission eqondisa izokhetho e-Zimbabwe Electoral Commission, IZEC, yethule ugwalo lwabavoti, i-voters roll, ngokuphangisa phambilini kokhetho ukuze lokho okuyabe kungamanga kuhle kulungisiswe masinya kusasele sikhathi. Okuningi asikuzweni umlondo lozindlovu esethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wokwethula ucwaningo olusanda kwenziwa oluphathelane logwalo lwalabo abalilungelo ukuvota i-voters roll eka-2018 leyalomnyaka ka-2022. Impumela yalolucwaningo yethulwe ngumqondisi wenhlanganiso ecubungula ezokhetho e-Election Resource Center unkosikazi Barbara Bebe eHarare namhlanje. Uthe iZEC isiqala ukubeka imingcele yezigaba ezizasetshenziswa ngomnyaka ka-2023 kukhetho olulandelayo. Egcizelela ukuba kumele iZEC ikhiphe ugwalo lwabantu abavotayo phansi kohlelo lolu. Unkosikazi Bebe uthi ukunje sebelobele iZEC becela ukuba baphiwe i-voters roll lungakaqali uhlelo lokwehlukanisa izigaba zokusetshenziswa i-voters roll asebelayo ngemva kohlelo lwabo lokuphuma ijumo bebhalisa abantu abalelungelo lokuvota olwe-biometric voter registration blitz andubana baqhubeke nge-delimitation.
Ibhuku labavoti kuqakathekile ukuthi licubungulwe ukwenzela ukuthi nxa sesikhangelane lokhetho abantu bazwisise ukuthi ibhuku elisetshenziswayo ekhethweni lizancedisa ukuthi ukhetho lube free and fair. So thina njenge-ERC sikhangelane lo section 21 of the Electoral Act sahamba sathumeza incwadi eZimbabwe Electoral Commission sicela amakopies, sicela amakopies aye voters roll ayemele asetshenziswe for ukhetho luka 26 March ama parliamentary by elections. Sathumezela izincwadi zabambalwa sibili kodwa asitholanga impendulo kuZek.
Ugcizelele sithi iZek kayibanikezanga ugwalo lwe-voters roll olwasetshenziswa kuma-by elections esithi basebenzisa ugwalo olwaphiwa abantu abangena kukhetho lolu. Ukucubungula abakwenzileyo uthi yena kuveze ukuba ugwalo luka-2018 noluka-2022 lulamaphutha amaningi adinga ukulungisiswa. Indawo ezingamachumi ayisithupha 60 ezazikugwalo luka-2018 zakhitshwa kukhetho lwama-by elections. Ukwenzakala kakhulu emzini ethi enkulumane leluveve kobulawayo laseGlenview South eHarare. Unkosikazi Bebe uthi lokhu lokunye kulakho ukuphazamisa ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023.
Ikwekwe Central yiyo elama registrants amaningi atshintshwayo from ku-2022 voters roll. Into engikade ngingalichasiselanga yona yikuthi ekucubunguleni i-January i-voters roll eka 31 January 2022 we compared it leka 2018, right? So nxa sesikhangela iQuequa Central ilama registrants amaningi atshintsha ama-constituencies ku-2022 voters roll nxa sesicompare ne-2018 final voters roll. Sikhangele njalo ukuthi kulama constituencies ayi-16 esingathi constituta 3% of ama-registrants acitshwayo ku-voters roll ka-2018.
Ingcishi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Pride Mkhono uvumelane nabe-ERCSCT iZek kumele ilungise lokhu ukuze ithembakale.
Ukuncitshwa kwenhlanganiso ye-elections zosenta i-ERC ugwalo lwe-voters roll yiZimbabwe Electoral Commission kutshengisela ukuthi ikhomishini ilezinto efuna ukuzifihla, njalo ayifuna ukuthi ukhetho lweZimbabwe lube lusenziwa ngendlela esemthethweni leconstitution. Yona ethi lo ofuna i-voters roll kumele aliphiwe ukuthi balikhangelisise ukuthi yilo yini elime kanjani, abantu abakhona ngabantu abaphilayo yini, njalo ama-adresi asetshenzisiweyo yiwo akuwadi yakhona kumbe ku-polling station.
Isikhulumeni seZek uMnumzana Jasper Mangwana utshele Studio 7 ukuthi abantu ababhalisa ukuvota ilungelo lokuvota bazaphiwa ithuba lokuhlolisisa ugwalo olwe-voters roll. Uhlelo lokwehlukanisa izigaba olwe-delimitation lungakaqaliswa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansili lomongameli ngomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kulontombazana odabuka ePlumtree obele minyaka yokuzalwa elithumi lasithoba minwe munye 19 obulewe ngomunye ujaha kade ehlala laye eHillbrow eSouth Africa. Usanelisiwe Manko Dube odabuka emangweni weJujumbe kosobhuku uMajerimana ePlumtree utholakale ebulewe endlini eflatini elithiwa The Sentinel eHillbrow. Ujaha wakhe uMlungisi Mguni esebalekile. Imuli yomuyi ithi icela uncedo olungaphathisa amapholisa ukuthi abophe uMguni ocatshangelwa ukuthi nguye obulele uMuyi. Sixoxele isikhulumeli semuli kaMuyi uMnumzana Difa waJapi Bangodube.
Uhlupho esilalo lapha babugandi sesihlangane lohlupho olukhulu kakhulu, kusho ukuthi kulomlisa obekade ehlala lomntanami. Umlisa lowo umlisa okholelwa ukuthi uvela endaweni yaseBrunaberg. Uye wathi uye wakwaza umntwana wamkwaza kwenyindlela eyisuku kakhulu, wamkwaza waza wambulala, waqeda laphana wamkhiyela endlini. Isidumbu sazahlala amalanga amabili lokho sivalelwe endlini, kwaze kwathi umntwana wazezatholakala ngelanga lesithathu, okuyilanga elayizolo. Okuyinto edabukisa kakhulu babugandi ukuthi umuntu uyabebesinto esingakanani sokuthi umuntu aza kulala umntwana ngesihluku esinje, nxa ukuthi umuntu yabe ungathi yabo samfuni awumyeki ngani kulokuthi umbulale.
Ube le minyaka emingaki
ogwaziweyo? Uzelwe kwalapha eminyakeni yabo 1986. Lo omgwazileyo lo umabulala ngabe sitho i-age yakhe ngoka 1975.
Manje amapholisa wona athini?
Amapholisa eSouth Africa, i-case isiripotiwe eSouth Africa njalo sibe sayiripota la ku-Interpol. Njengoba sikhuluma lakathesi nje sesifake ukuthi ayingene nasemkhakhasweni laseZimbabwe ukuthi abamdinge, ngoba njengoba sesifake ku-Interpol ukuthi laseZimbabwe akadingakale, ukwenza ukuthi nxa engabe khona eZimbabwe lomlisa lo ayenelisi ukuthi abanje azochaza ukuthi sizathobani esamenza ukuthi abulale umntwana ngendlela esuku kanye.
Yena manje ngumuntu elimaziyo na njalo ukuthiwa ngubani igama lakhe?
Ujaha lo ngumuntu bekade simazi njengoba ukuthi bekusese yi-girlfriend no-boyfriend bengakamloboli, bengakamthathi. Ibizo lakhe lomfana lo bathi ngumlungisi Mguni, Mlungisi Mguni. Bathi kibo uvela esigabeni sase-Drunabheg, endawo lapho avela khona. Bathi isigaba esincane ukuthi awusema emsekeni or emsekeleni, kodwa-ke bathi isigaba esincane esithi nxa usuke e-Drunabheg e-shopping center, about 8 kilometers usuke e-Drunabheg e-shopping center. Ibizo lakhe ngumlungisi Mguni. Ngibo lapho azalwa khona bathi kukomguni. Uyise lo mamakhe ngusekamlungisi, lona kamlungisi Mguni. Siyamdinga kakhulu lomlisa lo ukuthi nxa kukuthi esazi ukuthi akasuye akaziveze, ukwenza ukuthi sibekwazi ukuthi kwahamba njani njalo ukuthi kwenzakalani. Ngoba njengoba ukuthi ubalekile wasuke eGoli akatholakali, wathatha lamafoni akhe wachiyela abantwana bakhe lasemsebenzini wakhe lakade esebenza khona, wayavalelisa wabatshela ukuthi yena namhlanje lilanga lakhe lokugcina basoze baphinde basambona futhi. Yingakho sithi siyamdinga kakhulu lo mlisa lo ukuthi oyabe khona oyabe sazi ukuthi lo mlisa engabe ngaphi, kufanele ukuthi akasithinte.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajaphi Bhangodube. Izisebenzi zikahulumende ebezifuna ukufola zitshengisele namuhla eHarare phezu kodaba lweholo lazo zivinjiwe ngamapholisa. Izisebenzi lezi ezenhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions zibuthene emahofisini alinhlanganiso ngenhloso yokutshengisela, kodwa zithe zibona ukugcwala kwamapholisa zahle zachitheka. Umkhokheli wenhlanganiso ye-ZCPSTU, umnumzana Godwill Taderera, utshele iStudio 7 ukuthi ukuphela amandla kwedola leZimbabwe lokuqonga kwentengo yokudla lempahla ezitolo sokwenze kube lukhuni ukuphila ukubangele ukuthi bathathe inyathelo lokutshengisela ukuze uhulumende abone ukuthi impela bayadubeka. Amapholisa abikwa ehlukuluze intatheli zindaba kade ziphandle kwamahofisi alinhlanganiso. Elinye ilunga ledale lePhalamende lakwele Botswana lithi lelo lizwe lichitha isikhathi lemali ngokubuyisela emuva abeZimbabwe abangena elizweni okungekho emthethweni. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Khuluma phambi kwedale lePhalamende ngolwesihlanu, umnumzana Phono Mahlodi utshele abogatsha lobabona ukungena lokuphuma kwabantu elizweni olwe-immigration ukuthi bayahlupha ngokubuyisela emuva abeZimbabwe abanela mvumo yokuhlala kwele Botswana. Uthi iningi elibuyiselwa emuva liphinde liphenduke ngalanga linye.
Mina ngibona lidlalisa imali njalo liyazihlupha, lithenge imota eziningi ezintsha, liyabathwala ntambama bayaphenduka. Yindaba lingakhulumisani leziphathamandla zeZimbabwe libatshele ukuthi abantu benu bayasihlupha.
Kodwa ogatsha olubona ukungena kwabantu elizweni uthi awula ngenye indlela abeZimbabwe bezaqhubeka bebuyiselwa emuva.
The repatriation of the illegal immigrants is mainly meant to ensure that they don't regard Botswana as a safe haven. where somebody can just come and stay.
Ukuba buyisela emuva kwenzelwa ukuthi sikwazi ukuthi leBotswana ilizwe elilomthetho hathi ukuthi abantu babuye bazohlala bengela mvumo. Wonke abo kuza kumele babe lamaphepha. Vele abantu bathi asiyenze okweneleyo ngoba bagcwele indawo yonke.
Kube lokuhluthuka komoya kwabanye ngempela viki ngemva kokuba kuphume umfanekiso wevideo otshengisa amapholisa kwele Botswana exotshanisa abeZimbabwe ngendizamtshina. AbeZimbabwe laba babikwa kade bengela amaphepha abanikeza imvumo yokuhlala eBotswana. Intatheli izindaba elodumo umnumzana Hopewell Chinono uchothozele linyathela esithi umongameli uMokgweetsi Masisi ulolunya ngokubamba ebuyisela abeZimbabwe emuva yena esazi isimo ababhekane laso ekhaya. Kuthi konke lokhu kwenzakala ngesikhathi uMasisi esithi ungumngani lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abanye abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnumzana Mkhululi Moyo bathi ubudlelwano bukaMasisi loMnangagwa abungeke bumise ukubuyiselwa emuva kwabantu.
Lokhana kokungane ibhizinisi yabo bengithu. Akusho ukuthi bona nxa bengabangane thina sesingahlala kuhle elizwe. Ngoba umthetho waba babe ufakile elizweni labo utsho khona ukakutsho. So thina singagijinyiswa sidipothwe kube luthuli. Akulandaba. Kanti njalo asozibe kwazi ukuthi mhlawumbe kulokukhulunyiswana obukhulumisana boyithiwa babe kwenzi yabo. Thina sesingahlupheka ngakho mhlawumbe sizivuze ngakho ukuthi kanti manje ubungani wankhona uhamba njani thina ngapha sigijinyiswa kanti hayi no. La ngalo yabe kwazi ukuthi kunokwenzakala.
UMandla Moyo oweZimbabwe ohlala eHabron uthi ngabe leBotswana liyazama ukuncedisa abangena ngekho emthethweni ukuthi bathole amaphepha.
IBotswana udaba lwama illegal immigrants ingalu emthethweni ingalu addressa ngokurelaxa iprocess yoku issue ama work and residence permits to Zimbabwe. Kodwa ukuthi sithi iBotswana ingadiphoti ingacheki abantu ukuthi bahlezi njani okusemthethweni or what, hayi ngokokusebenzayo lapha ngumthetho country to country.
Ele Botswana lithi libuyisela emuva inkulungwane phose ezifika amachumi amathathu i-30,000 ngomnyaka abangena okungekho emthethweni bevela kwele Zimbabwe. Iningi labeZimbabwe lithi lifuqwa isimo somnotho esilukhuni ekhaya uchapha umncele bezodinga imisebenzi kwele Botswana. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Good Life Talk lamhlanje sikhangela okuphume emhlanganweni wokuthuthukisa izomnotho owenzelwe eDavos ongenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Inhlelo zokulima zibhekane lenkinga ezingakazi zibonakale ezigoqela ukusilela komhlabathi, amanzi, izimpi kanye lokuguquka komkhathi. Kutsho isikhonzi sikahulumende kamongameli Joe Biden esibona ngendaba zokusilela kokudla emhlabeni jikelele. Kodwa ngasikhathi sinye lesi yisikhathi esibalulekileyo kakhulu kundaba zokuthi umhlaba ube lokudla okwaneleyo, kutsho unobhala weMelika obona ngezenotho, ezamandla kagesi kanye lezemvelo, umnumzana Jose Fernandez.
In 2021, more than 160 million people worldwide experienced acute food insecurity.
Ngomnyaka ka 2021, abantu abangu 160 million emhlabeni jikelele bahlangane lokusilela kokudla. Leli nani lakhwela ngesilinganiso se 19% nxa liqathaniswa lasemnyakeni ka 2020. Udaba lwendlala soludlondlobalelwa baludaba oluphuthumayo. Umthelela wokusilela kokudla ususabalele njalo uthwalise abantu gadalala. kucho Fernandez.
When there is food insecurity, farmers lose their livelihoods. Parents spend hours every day trying to secure their family's next meal.
Nxa kulendlala abalimi balahlekelwa zindlela zokuziphilisa. Abazali baqeda amahola lamahola nsuku zonke bezama ukuphandela izimuli zabo. Abantwana kabenelisi ukufunda kuhle nxa belambile. Impila kahle yabo iyaphambaniseka njalo ngendlela engalungisekiyo. Abantu abaswelayo yibo abasengozini enkulu. Indlala yenza besalele emuva kunhlelo zentuthuko lezomnotho njalo lesisimo senyusa amathuba ezimpi lokungahlaliseki. Elemelika lizimisele ukulwisana lendlala emhlabeni jikelele ngokuqeda imbangela yayo. Lokuphathisa labo abalambayo, kutsho uFernandez. Okwakuqala, siphakathi kwemizamo yokulungisa udubo lokuvaleka kwendlela ezihambisa ukudla endaweni ezitshiyeneyo lokudingela abalambayo usizo oluphuthumayo. Kusukela ngombimbitho, elemelika seliphathise amazwe omhlaba ngokudla okuphuthumayo okungena ku-$2.6 billion. Okwesibili, sisebenza lamazwe esilobudlelwano lawo ukuqeda ukusilela kwemfundiso emhlabeni. Okwesithathu, siqhubeka siqinisa inhlelo zokulima phansi kohlelo lwe-Feed the Future. Lolu luhlelo lwemelika olujonge ukuqeda indlala emhlabeni jikelele. Okwesine, sisebenza labangane bethu abanengi abakunhlelo zemali labanye ukuze silethele uzulu ububelo ikakhulu abaswelayo kundaba zokukhwela kwentengo yezinto. Okokugcina, ukuze sifeze lo msebenzi, siqhelisa imizamo yethu yokuqinisa ubudlelwano lamanye amazwe. Lolu hlelo luzaletha ndawonye amazwe ahlaselwe kakhulu yindlala kanye lalawo alekhono lokuncedisa. Lesi yisimo esiphuthumayo esihlasele uzulu. Sithinta uzulu kwezempilakahle, kwezenotho, kanye la kwezomvikela. Ngamanye amazwi, yisimo esidinga ubuntu, kutsho uFernandez. Akula mntwana lapha emhlabeni omele alambe.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Kitty was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a maling komile wena. We baba, gonzi magnum saba. We baba, 7 to 14.
Woza woza Friday we baba kuleviki kuwoza Friday silomculi womdumo kamaskandi osacathulayo osithandiwe inkosi Dlodlo yena ohamba ngegama lokuthi mazakhelo wakhe uphethe indlikizane edlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi vuka mthwakazi. Okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lintokazi iphuma kozimnyama ePlumtree kodwa ngokomdabu idabuka eLupane. Ngomsebenzi ikwele South Africa. Nansi ilonda imbali ya iyo.
Ndingelele ngiqale ngo 2018 idlalade laqala bengihamba nomzala wami uJwala wenyoni belithi lona ke kulelizwe. Leli dlalade ngelesibili kodwa lingenakuqala njalo ngoba sengiyiwani manje sengihamba ngingedwa ngomazakhelo kwakhe. Lithi lona vuka mthwakazi liphume ngonyaka odlulile u-2021.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumi ezigoqela ethi emaguswini ikhuba lomnikazi ongiholayo kanye le ndlikizane le eyisihloko sedlalade ethi vuka mthwakazi. Kulale njalo ethi osobancane. Abangathanda ukuthenga idlalade mazakhela balithola njani?
Kwabangathanda ukungithinta ngikhona kuFacebook umazakhelo wakhe Dlodlo, and then kuWhatsApp noma ama calls +27 74 035 7322. Idlalade lona belingakatholakali kuma digital stores kodwa ke likhona lona, ngiyayidayisela lona ke likhona ongabe lifuna engangithinta kulezo namba noma kuFacebook.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngithanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli bakamazakhelo wakhe asebethe ukufaka izandla bangixhasa. Nakulo ongakatholi ichansi yokuthi alithole leli CD, ngicela ukuthi sixhumane. Ngizothi-ke kulabo-ke ababanemicimbi mhlawumbe ama-birthday party noma imishado noma yini, nakhona ningaxhumana nami.
Uphuma ke enkundleni umazakhelo kwakhe ngale.
Yeah.
Hayi siyabonga ke ntungameli inkomo obuxoxa ke le ntombazana ethiwa yona umazakhelo wakhe kuhlelo woza Friday. Silugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Enye yenhlanganiso ezicubungula izokhetho e-Elections Resource Center ithi kuqakathekile ukuba i-commission eqondisa ukhetho e-Zimbabwe Electoral Commission i-ZEC yethule ugwalo lwabavoti i-voters roll ngokuphangisa phambilini kokhetho ukuze lokho ukuyabe kungamanga kuhle kulungisiswe. Kulontombazana odabuka ePlumtree obeleminyaka yokuzalwa elithumi lasithoba munye wemunye 19 obulewe ngomunye ujaha akade ehlala laye eHillbrow eSouth Africa. Usanelisiwe Manko Dube odabuka emangweni weJujumbe kosobhukuma Jerimana ePlumtree utholakale ebulewe endlini eflatini elithiwa The Sentinel eHillbrow. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande libe lempela sonto elijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.